rangu ndeyekuti chakakosha kuti madzimai avhoterwe inyaya yekuti vanenge vatopindawo pamakwikwi ekuda kukwikwidza vokambena vovhoterwawo on merit. Ndoona soti zvinenge zvakanyanya kukosha kuti vanhu vagare vangopindawo semapindiro anoita macounterpart edu echirume, kuti kana munhu akagara akambenawo akataura zvaari kuda kupa vanhu, vanhu vakamuvhotera, zvinenge zvichipawo confidence even kune yavhoterwa kuti ave aine chinzvimbo ichocho. Ende zvinongoburitsawo kuti madzimai kana vakange vasarudzwa vanokwanisa kumiririra zvavari kufunga kudarika zvatinomboita zveproportional representative zvezvi, zvekuti munhu anenge asina constituency yakamirira kana kuti asina manifesto yake yaakaitawo yaanenge asina kufulfira.
Asiwo tichimbotarisa kuti musarudzo dzapera dzemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton vakakundwa navadonald Trump, vamwe vachitofungidzira kuti madzimai akati wandei haana kunge achivavhotera. Asi apa tiri kuona kuti madzimai vakazoitawo chitsungo chekuti varikuda kuti vavhoterwe kupinda mumatare epamusoro emuno muamerica. Pangawanikwe chidzidzo chipi?
Chandinoona chidzidzo chikuru panyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakamboitika amai Clinton akasabudirira ndechekuti as women we should not give up. Because tikatarisa kuti izvezvizvi tatione vakadzi vakawanda vakapinda mune zvematenderwo enyika ever since, even though pakamboita kukundikana pakupinda paupresident. I think inyaya inenge yakakosha yekuti vanhu havaite give up and vanhu vanoramba vakabatirira pane chavanobhiliva. Because kana tichibhiliva kuti women can do it, we cannot be stopped because umwe mudzimai akambotadza kubudirira. Ndodako kuti even vanhurumewo vanombotadza kubudirira but they don't stop. Saka tinoda kungokurudzira kuti madzimai even zvakaoma kana kuti zvichinetsa vanofanira kuramba vachishingirira vorega kugive up because vanotozongopedzisira vabudirira.
Tochitarisawo panyaya yekutyidzana kwemadhemocrats nemarepublicans. Tiri kuona kuti iko zvino madhemocrats ndo vanenge vane nhengo dzakawanda mudare rehouse of representatives, asi kusenate uku marepublicans achiri akawanda, uye kuwhite house kuhofisi yemutungamiri wenyika kune marepublicans zvakare. Iko zvino hurumende yakavharwa nenyaya yekusawirirana kwemapato maira. Munoona paine chingagadziriswa here apa nedare idzva ratanga kupinda?
Maonero angu ndeyekuti kana vanhu vachingowirirana vachifamba nepfungwa one vanogona kuti vavhotere chinhu chavanenge vachibhiliva vari even though vakasiyana mapato. Zvinova zvinonyanyoratidza kuti tichidzokera kunyaya dzemadzimai kuti sometimes pachinhu chavanenge vachida kuti vaachivhe chinenge chisinei nezvemapato avo but chinei nezvekuenderera mberi kwenyika. Munhu anogona kungoti aite decision inenge iye achiona zvichimu like zvakamunakira zvisinei nezvebato raari kubva.
Mubvunzo wekupedzisira, takatarisawo mashandiro amunoitawo nemadzimai muno muamerica, mungati vanopuwa riremekedzo here?
Maonero andinozviita vanopiwa riremekedzo because ndakambowanawo mukana wokuatenda mapicnic rally aitambena mamwe madzimai kustate yandinogara kuminnesota kutori nemudzimai akawina musomali american. Ndakamboatendawo rally yavo ndakaona makambenero avaiita ndikaonawo kuremekedzwa kwavaiita zvekuti pavakanzi vahwina ndakaona kunyange kufara kwaiita vanhu kuti vanhu vanenge vasingatarisi kuti mudzimai kana kuti ndeemudziriuti but vanenge vachitarisa kapasiti yemunhu yekutonga nekuarticulata maissues ake. And even chandinonyanyawo kufarira nechekuti even pamadzimai atitaura nezvavo pane madzimai echidikiwo vasiri vanhu vakura chete but unoona kuti mukana wacho uri kwese kumadzimai echikuru nemadzimai echidiki. Saka ndinoona vane kuremekedzwa kwavanoitwa panyaya dzezvematongero enyika.